Isuzu zeZimbabwe National Chamber of Commerce tikusangana neIMF mangwana, tine meeting navo mangwana masikati ndopa tichadiscussa tichiva updateawo tichinzwa kwavari uye nezvatinotarisira sevamiriri vebhizimusi vemuzimbabwe.
Saka inenge ingori Zimbabwe National Chamber of Commerce chetapa?
Ya, pameeting yavakatibhuka nokuti vakanyorera Minister of Finance kuti vanoda kutiona masikati, vakationa isusu tichingova Zimbabwe National Chamber of Commerce.
Imi seZNCC, zvii zvamuri kuda kuti zvinge zvichiitwawo neIMF, zvamuri kuda kuti munge muchitaura navo?
Isu seZNCC tinoda kuti IMF isachinja-chinja zvainenge yataura. Kana zvainenge yataura isusuwo senyika yeZimbabwe, tikange taita saizvozvo, IMF sevanhu vakamiririra nyika dzose pane zvemari izvo, vachitaridzawo neexample kuti zvavanenge vataura ivo vanozadzikisa. Ndo zvatinonyanyisa kutarisa kwavari uye tinotarisa kuti vareruse vachionawo nemamiriro akaita ikonomi yenyika yedu. Uyezve chatinonyanya kutarisira, hatidi kuti vanyanye kusarudza kuti nyika imwe neimwe vanoibata zvakasiyana neimwe, kunyange nyika dzine zvikwereti zvakafanana. Dzimwe nyika dzinenge dzine high risk yavanotaura, dzimwe nyika dzinenge dzitova nehondo chaiyo. Unzwa kuti IMF yaisa mari yakawanda chaizvo. Saka tinenge tichida kuti vangotibata sevanhu vamwe chete, sezvo tiri nhengo yeIMF seZimbabwe. Nokuti isusu nebhizinesi zvinotikonzera kuti upfumi hwenyika hudzokere pasi. Kudzikira kwemabhizinesi kunoafekta nyika yese, kunoafekta munhu wese. Munhu wese anonzwa kuomerwa, nokuti kunyange vanhu vanenge vachida mabasa not employment creation, zvinhu zvese zvobva zvadzikira kusvika pamunhu wokupedzisira, zvinobva zvanyatsokumusvinya zvokuti vanhu havaitiwi zvakanaka navo.
Asi munofunga kuti nekutaurirana kuripo uku, hukama uyu hunogona kugadziriswa here pakati peZimbabwe neIMF?
Isusu tinovimba kuti hunogona kugadziriswa, nokuti vakuru veministri yedu yefinance vane zvavakataura kuIMF kuti vanozadzikisa. Ndo zvatiri kuvakurudzirawo kuti vazadzikise sokutaura kwavo.